takozwa atapinda mudare zuro musi wechishanu asungwa musi wechina arara kumapurisa ende nezuro nyaya yake yakapinda mudare mbitanzu ipapa mberi pane dzironzi nezvemateko nezvemateko akati wachazonzi panyaya yebeu yake pachikumbiro chake chekuti anga achitongwa achibva kumba nemusi wemande saka pari zvino mukomana mudiki wedu mutungamiri wezimbabwe national citizens association zinaso ari muremand prison
ko sei vakati vada kuti nyaya izonzwikwa musi wemuvhuro tichitarisa kuti mamwe mazuva kune nyaya dzinopinda mumatare uri musi wemugovera
tingatonzwa neya ivo magistrate mateko kuti nemataa kaendesa nyaya yatakuzwa kumusi wemuvhuro nokuti vanenge vakaudza gweta ravo takudzwa mutuma weiaaaya kuti wakabatikana aitofunga kuti nyaya yebel ezotaura constitution freedom yemunhu kana kuti rusunguko remunhu its a fundamental right yakakosha zvikuru kodzero yakakosha kereke aitofunga kuti ichanzinzwi tinhasi chaiyo semugovera kana even musi wesondo mangwana nokuti matare emuzimbabwe haachatambizwi kuvhura anongovhura pese pese asi hatizi kuti nemhaka yei kutonge akati nyaya izonzwike musi wemande saka zvinhu zvinotibatabata zvikuru zvinotirwadza zvikuru kuti mwana mudiki uyu anga achiita mabasa akanaka kutungamira mastudents ari kutoenda muprison nenyaya dzekumirira mumwe munhu kuratidza kuti vora vasambonyikidzwe kodzero dzavo munoziva nyaya yakasungirwa akasungirwa nyaya yekuti akaita demonstration wari kunzi wakaita wakaratidzira kutamba neimpala parenda inonzi nemota yakashandiswa pakubatwa kwakaitwa mukomana tavanda muchaiwa saka tinonetseka zvikuru nekupanishwa kwakadai
maitiro akadai akaitwa namajistrate uyo akanga achinzwa nyaya yavanga dziore imi semagweta anorwira kodzero dzevanhu muri kuibata sei
urwadziwa muchirungu ndingangoti the warrant pane zvakawanda zvaiitika munyika yedu yezimbabwe vasingori vanga dziore chete vagara muchirongo zvokuita wekend varimo kumana godfrey kurawo nekanzela vekumasvingo unozviziva mese kuti akagara mazuva anopfuura ma40 days wana mutoma hoko wechingono mutoma jacob ngarivhume wana nafrank chikore wanova majournalist natakawira vakatombogarawo mazuva akati wandei muchitongo asi se vamakaona zvakaitika kunanguma godfrey kuraone nyaya yavo nemusi wechina musi wechishanu akutadza vana mhosva asi vagara 40 days mujeri tiri kuona kuti pane kakurwadzisana ari kuitwa munyika yedu yezimbabwe.